Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri gumiguru 8 2024. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amaiwo pamuchinguri vanzi nedare vari pevanhu vakarohwa nemauto munguva yeCovid-19. Hurumende inoti yawedzera vashandi mari yemihoro. VWFP neUSAID vobatana kusimudzira vechidiki kuAirport neCaledonia muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukotaro zvekudzivirirwa kwenyika amai opa zvipange muchinguri nemukuru wemauto eZimbabwe National Army Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe vanzi vabhadhare mari yemuripo inosvika madhora zviuru makumi mana kana kuti US$40,000 kune vanhu vana vekushurugwi vakarohwa zvakaipisisa nemauto munguva yeCovid-19. Vana ava vanoti vaGrand Zinyuke, vamo Blessing Ncube, vaBhake Jabangwe navamavhuto kachepa vakarohwa muna nyamavhuvhu 2021. Vanhu ava vanoti vakatyorerwa kodzero dzavo uye kuremadzwa nemauto. Hatina kukwanisa kubata amai muchinguri navasanyatwe sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisairwa. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ndiwo anga achimirira vakarohwa ava. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanotungamira sangano reAll Hands on Justice akatanga nekuvabvunza kuti sei zvakakosha kuti vanenge vachikorerwa kodzero dzavo nemapurisa, vasori nemauto vavaendese kumatare edzimhosva.
Hongu zvakakosha kuti vanhu vaendese atingati makurukota ehurumende kumatare kana kodzero dzavo dzachikorwa. Nekuti bumburero remutemo rinotaura kuti munhu wese muZimbabwe ane kodzero dzekusabatwa zvisiri pamutemo, kunyanyanya pachirungu inonzi kubatwa in a manner that is inhuman and degrading. And tichitarisa nhaurirano iyi zvinoita senge yanga iri civil court yakapa mutongo wekuti hurumende through mauto kana through Minister of Defense vanga vane chekuita nekutyorwa kwekodzero.
Mungatsanangura kuti pamutemo nyaya dzekuripwa kwevanhu ava dzinenge dzichifamba sei?
Kana mutongo wakadai so waiswa yatingati judgment in favor of maplaintiffs avo vanova vakaendesa nyaya iyi kumatare, panoiswa yatingati monetary judgment kana kuti value kune chikoro kwakaitwa kodzero dzevanhu. Izvi zvakakosha kuti vanhu avo vanofanira kuva vachichengetedza bumburiro mutemo vaiswe in check, vachiziva kuti kana vakatyora kodzero dzevanhu izvi ndo zvinoitika, izvi matare anopindira ende anopindira achidefenda vanhu.
Asi vanhu havanozokwanisa here kuwana muripo uyu vamasi?
From experience tichiri kupractisawo kuZimbabwe, mari idzodzo dzaibhadharwa nenguva, but dzimwe nenguva vaingo ignore majudgments iyayo. Izvo zvaizoitisa kuti pazotorwa mamatano ekuti mari idzodzo dzibude.
Ko sei kudare kwakaendeswa gurukota amai muchinguri nemukuru wemauto vasanyatwe, kwete mauto akatyora kodzero dzevanhu?
Vatungamiri ivo vana General Sanyatwa ne Minister of Defense vana opa muchinguri vanenge achingovawo mazita anenge achibuda ari vanhu vari kurepresenta ma institutions yayo. But kana avo vakachikurwa kodzo dzavo vaka identifya ma individuals akava chikurwa kodzero kana kuri kurohwa kana kuri kutochewa ende uyezve kana vanga vari mumapepa imomomo zvinozoitika ndezvekuti kana hurumende yaramba kubhadhara mari dzodzodzo avo vakapuwa mutoko uyu vanokwanisa kuenda kune avo vavaka meshena mumapepa avo sevanhu vakavarova kana kuti vakavatocha kuti ivo personally semunhu ave achibhadhara mari idzodzodzo ma40,000 yayo.
Vanga vari vaKennedy Masie vanotungamira sangano reAll Hands on Justice vachitaura parunhare muTexas muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7.
The Voice of America.
Hurumende inoti kutanga mwedzi uno ichawedzera vashandi vayo mari dzemihoro zvichitevera kuwirirana kwayakaita nevamiriri vevashandi. Munyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vaudza Studio 7 kuti pane chibvumirano chakanyoreranwa nevashandi vakati tinzwe zvizere kubva kuvashandi pachavo. Nhaurirano idzi dzinoitwa pasi pekanzuro yenhaurirano inonzi National Joint Negotiating Council. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vatenda kuti pane chibvumirano asi vakati pane zvimwe zvirehwa-rehwa zvisati zvagadziriswa. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Mushure mekunge tasangana masvondo rapera, tikapiwa zvakatura hurumende zvatisingazvi kugashira. Ndavakumbira kuti vaende vadzokere vanoedza kuti vaimprove offer yacho. Saka tinangoti hatisati tapedza kukurukurirana.
Imi mamuchida mari uye vari kukupaiwa mari.
Munongoziva nyaya dzemanegotiations ndezvekutaurirana uye muchirimbana. Patiri panapa handigone kuti ndingataure kuti vari kuvimbisa kupa mari kana kuti tiri kuda mari. Ndofunga munoziva chinonzi kunegotiata in good faith. Ndo zvinhu zvatinoda kuti tiedze kuti tigadzirise nokuti kazhinji tikataura mafiga iwaya tisati tapedza. Zvinozotikanganisa mafambiro atinozoita nehurukuro idzodzi. Saka tinoona zvakakodzera kuti tingotanga tapedza zvatenge tahwirira tinozouya tichitora kwamusi.
Tichitaurawo nevamwe mubazi rezvevashandi nebazi rezvemari vari kuti pane dzimwe mari dzichapuwa vashandi iwo mwedzi unoyu dzakatowiriranwa. Mungatsanangurira zviri kufamba sei ipapo?
Kuwirirana chaiko hatisati tawirirana. Asi nyaya iripo ndeyekuti hurumende mari yanga ichida kupa vashandi vayo vanga vachida kuwedzera kubva pana September. Saka chitarisiro chedu ndechekuti kana tanga takawirirana ndezvekuti October vanhu vaizopiwa mari dzavo dzakasangana yaSeptember neyaOctober. Saka pari zvino zvatisati tawirirana takangoti isusu kune hurumende zviri nani mumbopa henyu vanhu mari dzacho dziripo idzodzo asi dzisiri dzekuti mari dzekuti tingati tawirirana asi kuti mari idzodzo dzamuri kuti mambowana pari zvino imbofanira kuvapai. Saka vashandi vehurumende vanofanira kutarisira kuwedzerwa mari muna October asi mari iyi vari kungopiwa stop gap measure takamirira kuti tizopedza nhaurirano dzedu.
Takataurawo isusu nepfenyuro yedu negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati vari kunzwisisa kuti dhora remunyika rakadonha vari kuda kuti vashandi vange vachiwedzerwawo mari zviri kutenderanawo nevamwe vakuru muhurumende. Pane zuva here ratirapiwa rekuti mutange nhaurirano idzodzo zvakare?
Ndofunga muna April gore rino richitanga tine nhaurirano dzatakaita vashandi vehurumende pavakawedzerwa ma$20. Vazhinji vakangotarisa kuti mari yamauya nayo ishoma. Asi chikuru chatakabuda nacho panhaurirano idzodzo inyaya yekuti takawirirana kuti masalaries ese mugovernment anopiwa maUS dollars. Imwe yopiwa iri maUS dollar, pane iyoyo maUS dollar yatapiwa iyo, imwe yopiwa iri hard currency, imwe yopiwa iri local currency. Saka nyaya iripo ndeyekuti pese panokwira rate isusu nokuti masalaries edu ari maUS dollars nyange tichizotambira imwe yacho iri masiki ese anongowekwa nerate iripo.
Vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhara WhatsApp, dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Kana muchida kushandisa link, endai paFacebook page yedu. Vechidiki vanoda kupinda mabhizimusi ekuchera goridhe nezvimwe zvicherwa vanoti pane zviminga mpinyi zvakawanda zviri kuvadzivisa zvinosanganisira kushaya zvikwanisiro zvinoringana pamwe nechekuti havana rutsigiro kubva kuhurumende. Asi hurumende inoti mikana ijawi yairi kuwanisa vese munhu zvake anoda kupinda mubhizimusi rekuchera zvicherwa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inogara ichikurudzira vechidiki kuti vapinde mumapandiko eupfumi akasiyana-siyana kuti vakwanise kuzvipundutsa uyezve kuti vabatsiridze kukura kweupfumi hwenyika. Asi mumwe wechidiki akamboita zvechikorokoza kukadoma mudunhu reMashonaland West, Nyasha Mutemeri, anoti vechidiki vari kutadza kuchera migodhi nekuda kwemitemo yakawanda-wanda iripo.
Mining license achona habudi especially kunana Mashonaland West kuti unozenda kuchinwe nekunodidi unofrustrate kwa zvekuti wega wega process yachona iyo unoiziya saka unopedzwa ngona kuti bhera ningotsvaga piki yangu foshora yangu ndotoenda pachona parikunzi parikupisa ipapo hosvika mautongoita zviri papo chawaona ipapo woenda woropa mhuri.
Mukuru wesangano revechidiki vari mumabhizimusi ezvezvicherwa reYoung Miners Foundation, vaPayne Farai Kupfuwa, vanoti dzimwe nguva vechidiki vanotyira kure.
Vechidiki vanokwanisa kuwana mikana kunyange yekutengesa value chain yemining, vanokwanisa kuwana mikana kunyange yekudzidzisa izvo vakadzidzira kana angangova zviri zvesurvey, zvegeology, zvesafety, kana kuti zveaccounting chaizvo. Kana zvese zvavano zvinogona kunge zvichibatsira kuti industry inemberi zvinotokwana kumining nekuti mining industry hombe.
Kana kuchitariswa nyaya yemari nezvimwe zvinodikamwa kuti munhu akwanise kuita bhizimusi rinobudirira rekuchera zvicherwa zviri pamutemo, munyori wesangano reJunior Chamber of Mines vaDosman Mangisi vanokurudzira vechidiki kuti vaite mushandira pamwe.
Tinotarisira kuti vechidiki kuti vakwanise kuita basa rekuchera vanofanira kushanda vari zvipoka zvipoka nokuti ibasa rinoti remei uyezve rinotsvakawo zivo nounyanzvi hwakawanda uyezve richida mari. Saka vakashanda vari mapoka mapoka zvinoita kuti vave neatingati muchirungu discipline.
Mumwe womudzimai wechidiki anoita zvekuchera zvicherwa pakambani yaakumbira kuti isadomwe nezita iri mudunhu reMashonaland Central, amai Kundiso Chakanza, vanoti mutoro wakapetwa kaviri kuvasikana nemadzimai echidiki vanoda kupindawo mune zvezvicherwa zvematombo anokosha aya.
It has always been said kuti business remaining nderevanhu vakuru, especially varume for that matter. Saka kana uri munhukadzi unengoshitarisirwa wako pasi, zvinoita kuti sapoti necho shoma. But even zvakadaro encourage madzimai kuti apinde mumining nekuti kune mari yako.
Mugore ra-2022, hurumende yakaparura homwe yemari inosvika mamiriyoni 10 kuAmerica yekubatsira vechidiki vanoda kupinda mune zvezvicherwa. Asi zvakabuda muhurongwa uhu hazvisati zvaziviswa veruzhinji. Gurukota rinoona nezvemigodhi vaWinston Chitando vanoti hurumende iri kuedza kubatsira ani nani ari mubhizimusi rekuchera matombo anokosha, kunyanya vane makambani achiri kukura nevechidiki.
The expectation of the mining industry.
Tarisiro yedu munyaya yezvicherwa ndeyekuti tisimudzire upfumi hwedu zvakanyanya gore ra-2030 risati rasvika. Izvi zvinokwanisika kana tichishanda nemunhu wese zvake. Ndiko saka tiri kutora matanho ekusimudzira vechidiki kuti vakwanisewo kuita zvekuchera matombo akakosha.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvekushandiswa kwezviwanikwa uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti kunyange hurumende ichivimbisa kutsigira vechidiki pachiine mutoro kuti vawane chouviri.
Kana hurumende yada policy kuti vechidiki vapinde mining, inofanira kugadzira homwe yakasimba yekuti vechidiki ava kana vachipinda mining imomo vanopinda vaine zvikwanisiro. Uye zvekare panodiwa ruzivo rwekuti mining yacho chimbori chii, inoitwa sei.
Sangano reChamber of Mines rinoti vechidiki vakawanda vari mubhizimusi rekuchera goridhe, asi vanoita izvi nenzira yechikorokoza vachiita zvakiti nagonzo nemapurisa. Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvesicherwa dzinoti zvichida dai mitemo yekuvamba mabhizimusi ekuwana migodhi yairerutswa, vechidiki vakawanda vangadai vachipindawo mubhizimusi iri zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeKenya vaRigathi Gachagua vari kuramba mhosva dzekuita zveuori dzavari kupomerwa. Dare reparamende remuKenya richavhota kuti vomanikidzwa kusiya basa here kana kuti kwete. Asi nyaya iyi yaunza kusagadzikana munyika iyi. Vanhu vakawanda vaungana nhasi panze pechipatara cheAl-Aqsa muGaza vakatakura mitumbi yevanhu 30 vakafa mushure mekubhombwa nendege dzehondo dzeIsrael nezuro. Vakafa ava vanosanganisira madzimai matanhatu nevana vaviri. Vechidiki zana nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 186 kubva kumisha inogara vazhinji yeCaledonia neEpworth nhasi vapedza zvidzidzo zvekushandisa michina yechizvino zvino nekushambadza mabhizimusi pasi pechirongwa cheUrban Resilience Digital Skills Training, icho changa chichitungamirwa neWorld Food Program chichitsigirwa nemari kubva kuUnited States Agency for International Development kana kuti USAID. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekupedza zvidzidzo zvemwedzi mitanhatu pazvikoro zvikuru zveCatholic University in Zimbabwe neHarare Institute of Technology YIT, vadzidzi ava vati zvakakosha nekuti zvavapa ruzivo rwekuti vatange mabhizimisi avo nekuashambadza munyika nepasi rese vachiwana mari yekuriritira mhuri dzavo. Valentine Mwale, uyo anogara kuEastview kuCaledonia uye akaita zvidzidzo zveweb design, graphic design and digital marketing by HIT, auza Studio 7 kuti akabatsirika zvikuru uye akatovhura kambani yake yeSpectre Technologies iyo yave kutoshanda nemakambani akawanda.
Business rega rega kana kuti kambani yake yega inofanira kunge ine website, vanofanira kunge vachimarketa.
Achward Mamunze wekustop over kuAppworth akapinda muzvidzidzo izvi mushure mekutadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvake zvekuita chiremba kuChina mushure mekushaya mari. Mamunze auza Studio 7 kuti izvi zvamupa mukana wekusimudzira upenyu hwake zvekare. Atiwo chirongwa ichi chamuvhura maziso nekumupa mukana wekusangana nevamwe vanoita zvemabhizimisi.
Hongu tauya pakupedzisira kwetraining, asi kwandiri inini hakusi kupedza.
Aenderera mberi achiti akatotanga kambani yake inonzi Shift Focus nechinangwa chekubatsira vari munharaunda yake vanogona kunge vakasangana nedambudziko serake rekushaya mari yekuti aenderere mberi nezvidzidzo zvake kuChina.
Shift Focus brand raka inspire nekuda kwebreakdown iyoyo yekuti we are communicating with other youths.
Marilyn Guarada outza Studio 7 kuti akatotanga kambani yake Marilyn Guarada Designs uye achaishandisa kusimudzira nzvimbo yake.
Community Appworth ishabatsirika nekuda kwema designs aya pakuraise ma awareness kubva kuma drugs even ma prostitution zvakawanda zvinokuitwa muAppworth.
Baba vaMarilyn vatatenda Gwarada avo vari muchirongwa cheWFP Urban Resilience vachiita zvekuchengeta huku vachitengesa kuti vawane chikafu, vapa uchapupu hwekuti mwana wavo ave kushambadza huku pamadande mutande akaita seYouTube uye zvave kubatsira mhuri yavo.
Vana vari kumaketa zvinhu kuti shuwa tatimburi ma local champion but now I'm seeing global. We are going to go.
Mumashoko ava averengwa nemukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko kumahofisi eWFP muZimbabwe amai Ifoma Gaba. Mukuru weWFP muZimbabwe amai Barbara Clements vati vanofara zvikuru kuti chirongwa ichi chakabudirira uye chave kutosandura upenyu hwevechidiki sekutaura kwavaita. Vatiwo kubudirira kwechirongwa ichi kuchabatsira sangano ravo, hurumende nezvikoro zvepamusoro kuronga zvimwe zvirongwa zvinobatsira vechidiki kuti vawane zvekuita pakusimudzira upenyu hwavo neupfumi hwenyika. Mutevedzeri wegurukotare vechidiki vakuda kwashe Mupamhanga, avo vange vari munyarikani pamhemberero dzanhasi idzi, vatenda WFP, USAID, Catholic University in Zimbabwe neHIT nechirongwa ichi vakati vafara kuti vechidiki vakapinda machiri vave kutozvishandira uye vati hurumende ichavatsigira pane zvese zvavanoda. Vakapinda muchirongwa ichi vakasarudzwa kubva kumhuri dzinotambura zvakanyanya uye dziri kubatsirwa nemari yechikafu pasi pecash for food transfer, icho chiri kuitwa neWFP munzvimbo dzeCaledonia neEpworth. Chimwe chinangwa chacho chinonzi ndechekuti vana vawane zvokuita kuti vasiyane nenyaya dzekutora nekumwa zvinodhaka, rinove dambudziko guru ratekeshera munzvimbo idzi. WFP kuburikidza nerubatsiro rwemari runobva kuUSAID uye ichishanda nemamwe masangano anobatsira, iri kubatsira vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviru mazana manomwe 2.7 miliyoni pavanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu vakatarisana nenzara munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, vamwe vagari vemudunhu reFlorida muAmerica vari kubviswa mudzimba dzavo pamberi pedutu mupengo Hurricane Milton, iro riri kutarisirwa kusvika mudunhu iri mangwanani. Hurricane Milton ine mhepo iri kumhanya makiromita mazana maviri nemakumi masere paawa, kuchitiwo mvura iri kufamba makiromita gumi nemashanu paawa imwe chete. Mashoko aburitswa nemuzinda weWhite House anoti dutu mupengo iri ramanikidza mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti vasendeke parutivi rwendo rwavanga vakaronga svondo rino rwekuenda kuGermany neAngola kuitira kuti vange vachiona nezvegadziriro yekudzivirira Hurricane Milton pamwe nekubatsira kumutsiridzwa kwenzvimbo dzakaparadzwa nerimwe dutu mupengo Hurricane Helene, iro rakaparadza matunhu ekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweAmerica svondo rapera. Vanhu vanosvika chidimbu chemiriyoni vari kutarisirwa kutiza misha yavo muFlorida pamberi pedutu mupengo iri. Tabata chimwe chisvarwa cheZimbabwe chiri muOrlando muFlorida, Dr. Gadziro Gwekwerere, kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu pari zvino.
Kwandiri ini panguva dzino idzi zvichiri nani, asi takatarisa vanoita zvemamiriro ekunze pazvivhitivhiti vari kutaridza kuti mhepo iyoyo ichanyanya kusumuka mangwana, zvokuti panenge pasisina kunyatsomira zvakanaka. Asi pari nhasiwo imo mudunhu mandiri munomu, zvikoro namamwe mahofisi ehurumende akatovhara. Vanhu vari mudzimba uye vamwe vanhu vari mushishi yokutsvaga zvikafu, zvokutsvaga majecha okuvhara pamadhoo edzimba namapuranga okukomerera mahwindo.
Tichiona kuti vari kuti nzvimbo ichanyanyorohwa nedutu mupengo iri iTampa Bay, kure zvakadii nekwamuri?
Chinhambo chingaita mamaira anokwana kana zana, asi hakusi kure zvako zvakanyanya.
Tichiona kuti pane tarisiro yekuti mvura iyi ingangosvika mudunhu menyu mangwana, pane urongwa here hwati hwaitwawo mudunhu menyu hwekuti vanhu vange vachibva mumisha yavo vachienda kunzvimbo dzakachengetedzeka, anganzi muchirungu mashelter?
Hongu, pane mahofisi atingati kana takatarisa kumusha tingati emunicipality, koitawo zvikoro zviri panzvimbo dzakakwirira, zvimwe zvagadzirirwa kuti zvive masheltas iyoyo. Kozotiwo pane nzvimbo dziri kutambiriswa vanhu majecha akatopakichwa muzvitsapo muzvisaga kuti vakwanise kuzvibetserawo kudzivirira dzimba dzavo kuti mvura isazopinda.
Imi munotarisirwa here kuti makanzi mubve muchange muchisimukawo?
Hongu, ini ndikanzi ndibve ndinosumuka, nokuti ndakambosipinda mungwavaira makore ari mumashure muna 2022. Nzvimbo yandaigara yakambozoflada, saka ndinotomhanya chaizvo ndikangonzwa kuti zvaakusvika ndinototiza.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunare muOrlando mudunhu reFlorida muno maAmerica neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Murisei vashamariri vose, ndinoda kutaura ndichibvunza pamusoro paMP wedu Comrade Goga, wakati iye asati ava MP wakanga ane shungu zvikuru yokuita makiriniki. Vakavaka zvemakiriniki zviya zvina kana kupedziswa chero kuti zvitange hazvisati zvatanga makiriniki. Saka mubvunzo wandinawo ndewekuti ivo sezvo vakanga vachikambena vachiti pasina mwedzi mitatu zvinenge zvashanda, ko ikonu zvazvatokwanidzira gore nemwedzi yakati kuti zvisina kupera, chiri kutarisa kuti basa ripere chinyi, uye pamwe chete nerodhi ino yekumberengwa ichienda munene kuzvayakangoiwa chipisi, ko kumwe kwacho kuchazoisitwa rini? Ndomubvunzo wandinawo. Sezvo nyika ichitongwa nevene vayo, vene vacho tisu kushotadzisa kupedza makiriniki amakatanga nai Comrade Goga chiko?
Pastudio 7 makadii mose pastudio 7. Aiwa muno muZimbabwe zvinoitika zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Kana munhu wakasungwa kana wakaba kwata sekwatiri munhu wezano, zvanzi aiwa hapaisina nyaya yapera. ZANU PF ndinounza kana ukarova munhu kana ukaita sei zvinhu zvese unongohwanda nemusangano uchidzanzi aiwa hapana zvaunoitwa. Ingete nyika here inongohwanda nemusangano wako mana? Aiwa kudenga kuna Mwari ngatigei zvakaipa.
Mukoma Jonga akandemiri, makadiko pastudio 7 munofara here apo? Maudhi yoda muvhuruwo indava. Hei, hazvina kumira zvakanaka, tinongo tichamisa chete chete. Garamba akanyarara mukomana, nguva inokwana chete, ndasaura mwoyo. Tiriko vatsigiri vake.
Pastudio 7 makadi apo nemhuri dzenyu dzese. Ini ndinoda kukubvunza zvakanakanaka, ndinoda kubvunza ndione nzwisiso nevane ruzivo. Nhau dzenyu chaidzo tinodzinza chaizvo waya dziri dzechokwadi, asi ndaida kunzwisisa kuti ko nhau dzinoitika mumwe nezi ward 13 dzatisiri usumbusanganawo nadzo apa indava maringe nemapurasi ari kupuwako vachienda vanhu vachidzingwa, uye vari vanhu vaive kubva kutokwe mukosi vazhinji vacho vari kungotorerwa minda zvisinganzwisiki, kusanganisira nemi wacho nditoripo. Chii chiri kumboitika? Zviri kufamba sei?
Pastudio 7 makadii baba wevanhu, baba chinogurei?
Nyika iri kutongwa pachitoro rovakomana. Tinogara tichitaura kuti ngatisvinurei. Imi munoswera muchirwisana naChamisa, munotitasa naChamisa, kutukana naChamisa, mosiya vanhu vari kuparadza nyika. Tarisai mari yakatsakatika iyi, vanopikisa vari mumajeri, bhati mbavha dziri kukoniwa kusungwa, munoti havasi kuzviziva here? Musabvaizwe naana Nyata ava.
Pastudio 7 maswera sei? Ndongoda kungoti ndingoti taureiwo zvinhu zvishoba. Iri kunyararirwei nhau ye 4 million? 4 million vakatenga zvikopokopo kuRussia. Ndo nguva yekuti vachishandisa zvikopokopo munzira yakanaka nekutakura mari. Ko zvino vari kuenda kunana Kadoma kwese kwaitwa toda vanogadzirira tichidzinga vanhu pari kuuya mukuru. Mukuru akavhotirwa nevanhu. Ko zvino vari kundodzinga vanhu, vari kuvadzingirei?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheThe Connection na8pm nhasi tiri kutarisa zviri kutarisirwa nevechidiki mubhajeti regore rinouya, sezvo zvinhu zvaoma vachishaya mabasa uku mari yezig ichishaya simba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa anoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Hopa Muchinguri vanzi nedare vari pevanhu vakarohwa nemauto munguva yecovid-19. Hurumende inoti yawedzera vashandi vayo mari dzemihoro. VWFP na USAID vobatana kusimudzira vechidiki kuEpworth neCaledonia muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Standekile Mhlanga.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela imsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kumfumfu 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba uthi umkhokheli webutho leZimbabwe lophethe uhlangothi lwezomvikela kumele behlawule abantu abane $40,000 abachaywa kabuhlungu libutho. Kulabo somabhizimusi abadabuka eZimbabwe abathekelela kwele Melika phansi kohlelo lwe-CEO Africa Roundtable, abatsha bathi baphila ngentando kasomandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba uthi umkhokheli webutho lomphathintambo kahulumende obona ngezemvukela kumele behlawule abantu abane abachaywa kabuhlungu libutho ngesikhathi kuvalelwe uzulu ezindlini kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID. Inkulungwane ezingamachumi amane zamadola eMelika, i-US $40,000. Isinqumo lesi sithethwe ngumantshi eShurugwi kulandela udaba oluphanyukwe ngumo Blessing Zincube ozisebenzayo uButler Jabangwe lo mavutho kachepha abasebenza eShurugwi City Council kanye lo Grant Zinyuke oqhatshwe isibhedlela seShurugwi Hospital. Abanye laba abamelwe inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi amasotsha abathwalisa amagabha avuzayo ngomnyaka ka-2021. Umantshi uPatricia Gwesayi uthe kubi kakhulu okwenziwa libutho, ngakho ke kumele uLieutenant General Anselm Namosanyathwe lonkosikazi Muchinguri Kashiri bahlawule imali le. Kasenelisanga ukuxhumana lababili laba ababengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Ukuze sihlaze lolu daba, uGibbs weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu ekunhlanganiso yeConsumer Rights Association of Zimbabwe umnumzana efidlela Ncube.
Kulento ezimbili ezinhle khona lapho, ngumthetho lo ovumela ukuthi kubotshise uhulumende lapho izisebenzi zakhe zenze icala lokuhlukumeza amalungelo abantu. Okwesibili ukuthi ukube le court kube lo judge ovumileyo ukuthi kube njalo. Lokho kuyinto enhle kakhulu ngokuba kuza kwenza ukuthi kuvimbele ukwephula kwamalungelo abantu. Kanti ke uhulumende kumele afunde isifundo esikhulu khona lapho ukuthi ukwethula kwamalungelo abantu akwamukelekwanga lakancane lakancane ngaphansi kwale constitution esilayo.
Kodwa ubonazani bazahlawula yini imali yonke le?
Ukuyihlawula bazayihlawula ngaphandle kokuthi ba-aphile kuguqule, kodwa kangiboni ukuthi baza kwehlele ukuthi bayibhadale ngoba ezinye izimali emuva bazibhadele esimeni esifana nasona leso. Kuqakathekile ukuthi uhulumende ayibhadale le mali ajezise izisebenzi zakhe eziphula amalungelo abantu nxa kuwukuthi yena akahambisani nokwephula kwamalungelo abantu. Kuyinto enhle kakhulu yona le. Isinqumo somthethwandaba sihle kakhulu, sifanele njalo, kumele zibe ziningi ezinjalo lapho kwephulwe khona amalungelo abantu. Ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi labo abephula amalungelo abantu besabe ukwephula.
Kodwa ubona zani kulabanye abangabuya njalo bethi njengoba sungani kubhobokile kunje basephanyeka indaba zabo emthethwandaba bathola imali labo, kungenzakala khonokho?
Yasengasukuma abantu kodwa into edingakalayo ukuthi ube lobufakazi bokuthi lokho khala ngakho kwenzakele njengakhona lokho esikubonileyo. bafakazele ukwethula ubufakazi obupheleleyo ukuthi icala le hlukunyezwa amalungelo abo ahlukunyezwa. Yinto eyenziwa umhlaba wonke jikelele emazweni la esingathi thina ngama-democracy, lapho ukuthi wakhona umuntu nxa kwephule ilungelo lakho uleyo mvumo yokuthi ayemthethwandaba ayecela ukubhadala ukuhlawulwa yilabo abephule ilungelo lakhe. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi uhulumende akhuze izisebenzi zakhe, ngokuba imali yelizwe nxa iyabe isisetshenziswa ukubhadala abantu ngento ekade ingafanelanga yenziwe, kuyabe kungalunganga khona lokho.
Lo ngumnumzana Efihle Lancube olwela ilungelo loluntu. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla eHarare esikhathi behle ukuthola idola leMelika ngelanga okuyinzuzo okwenza bephile nzima. Bathi amapholisi ekhansili lawo abathwalise amagabha avuzayo. Kubika umlondolozi Ndlovu ekhona le eHarare.
Umnumzana Mlungisi Mangena ngomunye wabantu abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 abathenga bethengisa impahla ezijene emgwaqweni eHarare endaweni ezibalisa iCopacabana, 4th Street, Market Square lezinye. Endaweni lezi kuthengiswa ukudla, izigqoko, amatamatisi, ikhabishi, izipenede, amathawulo, izembatho zensitha, inwele ezilungiswa kwamanye amazwe, amabhawudo, amavili ezimota lezinye impahla. Iningi labantu abasebenza lapha ngabaswela imisebenzi kumakampani, kuhulumende lezinye indawo, loba abanye babo befunde emakolishini emfundo yaphezulu. Umangena othengisa amatamatisi uthi kunzima emgwaqweni.
Zeneli enjoko khangela ukuthi umuntu wonke nje kathi esephila ngokuthengisa kumbe ngokuthenga okuthize ethengisela omunye kumbe siyawoda okuthize onjeama-romatiriyals ezothengisela abanye. So indawo vele azeneli. Zeneli ezikhona futhi enye inkinga ekhona ukuthi indawo zakhona kazilungiswanga kahle ukuthi nxa izulu lisina ngathi sesiya esikhathini sezulu abantu abaningi babebaleka bechiya inkambo yabo besiyacatsha emavrandi.
Baningi ababhekane lobunzima lobu. Uyakhala uLawrence Thole othengisa impahla eCopacabana.
Isimo lonyaka sinzima, kudala sasithola imali efika i-20 US ngelanga, kodwa khathesi sithwele nzima kakhulu asazi ukuthi kuzaphetha ngani. Wonke umuntu esethengisa nje.
Abathengisa emgwaqweni bakhala njalo ngamapholisa ekhansili ahluthuna impahla yabo esithi bathengisa okungekho emthethweni. Omunye wabakhala ezimathonsi ngalokhu ngumnumzana Gift Piri. Uphelele umnumzana Nixon Dube okunhlanganiso ye-Vendors Association of Zimbabwe.
Abantu abathengisa bathwele nzima kwamagama, because sithi kumele kube lokukhulumisana lekhansili.
Idolobho leHarare labika nyakanye ukuba kule ndawo ezifika inkulungwane eziyisithupha 6,000 ezisemthethweni okumele abantu bathengisele kuzo, kodwa okwamanje lithi bafika inkulungwane ezilikhulu abaphanda impilo emgwaqweni edolobheni leli. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume uthi bafisa ukuba abantu bethengise impahla okusemthethweni, kodwa kukhanya kusehlula.
We have a serious contradiction around issues of vending in the sense that
lobunzima obukhulu, ngoba kumele abantu baphile bathole ukudla, kodwa kulabantu abamabhizimusi ababhadala imithelo kumele idolobho lihlanzeke. Kungakho sizama ukuba sibone ukuba bangasebenzela ngaphi.
Uphenyo olwenziwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokubalwa kukaZulu lokunye olweZimbabwe National Statistics Agency lwaveza ukuba kulabantu abazisebenzayo abaningi emgwaqweni ukwedlula abasebenza kumankampani lezinye indawo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yokuthapha imihlangano yokuthapha imbono yabantu elizweni ngendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo iqhubekile lamhla ezigabeni eziningi zelizwe. Iningi lisithi lifuna kube le mithi ezibhedlela, amanzi okusebenzisa, amandla amagetsi, izikolo, lenhlelo zokuthuthukisa abatsha. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakaleni eMount Darwin lamuhla, sixoxele unkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele parliamente njalo ekukomitee ye standing rules and orders kuleyo nkundla obekuqula ebelihola lomhlangano kuleyo ndawo.
Namhlanje sise emandla and indlela abantu abaphume ngakhona bebebaningi sibili and bebekhuluma izinto abazifunayo nabazishisayo ukuthi ibhajethi leyi ikumumathe ama-priorities abo kakhulu kakhulu abegxile emanzini ezikolo imali zabo zempenkeni izibhedlela bakhale kakhulu ngezibhedlela sibili ngoba sikhangela laphethu umkhuhlane we-cancer umkhuhlane lowo kawelapheki njalo kungasho kuthiwa uyelatshwa uhamba usiya kwelatshwa endaweni ezikhathana ikakhulu sikhangele nge-15% yana i-Abuja declaration ukuthi ngakwenzakala ngayo iyafika khona phana kwenzela ukuthi izibhedlela zethu kube nemithi eminingi nokokusebenzisa ikakhulu iy'ngubo ekhala ngokuthi ezibhedlela ezinye iy'ngubo kazisekho. So in abatsha bebekhala ngokuthi ama-vocational trainings bayawafuna ukwenzela ukuthi baphume ezitaladeni okuzikhona sebelibala ngakhona abanye sona sebengena kwizidakamizwa. So bekhala ngokuthi ngavuselelwa ama-vocational training centers so that babe lezinto zokwenza baphinde babe lapho abangatshona khona begojisile besenza okulingene bona bese sibuya kuma-veterans. Ama-veterans acela kakhulu ukuthi imali zabo maziphume ngokuthembisa kukahulumende ukuthi kukhonokho okwelizwe esilakho labo kabathole ingxenye sikhangela ipassport. Ipassport injana bathi iphezulu into engayiphezulu kakhulu i-tax baya babenzela babathekisa ngayo bathi bona kulabantu ababuya elizweni lethu abaphiwa izindawo like ama-China enjana bona bathekiswa njani njengoba akabukhanyi bebekhalisa bebekhala kakhulukazi ukuthi imigwaqo yabo ifile abulanto ababanceda ngayo kodwa ini ngomhlabathi abawugugudayo ngowethu ngowamazimbabweni ngabathekshe abantu labani kwenzela ukuthi they play back to ama-communities abo kukhanye ukuthi basemhlabathini wethu njalo umhlabathi abanothisayo ngowethu labo besinothisa ngabo
kusasa lilubhekise ngabo
ya endaweni ethiwa uzumba. So izolo besise mzalabani kuxa ingani iy'ndingeko zabo zonke ziyafanana ama-license ona lawo ade zothiwa i-license ye-radio eyemota $100 bathi bona $1 i-$10 bangayenelisa but ama-$100 ngabawenelisi ngoba ngalempoto ezimbili ezinti athengazange ngayibambe i-$100 sesizeza kusasa-ke uzumba ukuthi bona babe besithi njalo le-attendance yangikhona inhle kakhulu sebe-understanda kathesi ukuthi ibhajethi yelizwe iqakatheke nganani ukuthi babe khona baphathekela kubhajethi yakhona.
Lo ngonkosikazi esichelesile emahlango omela iphumula idalele parliamente njalo kukomitee ye standing rules and orders kuleyo nkundla esikhulumelaye esemandaweni. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umsekeli webutho leHezbollah kwele-Lebanon uNaim Qassem uthi basekela ukuba kubekwe phansi izikhali phakathi kwelizwe lakhe lele-Israel elihlasela ngamandla elizweni leli osokubulewa abantu abafika phose inkulungwane. Ele-Israel lilisana njalo leHamas eGaza lapho kuthiwa selibulele abantu makhaza abedlula inkulungwane ezingamachumi amane 42,000. IHamas yabulala abantu abedlula kancane inkulungwane i-1,200 yathumba abangamakhulu amabili lamachumi amahlanu i-250 ngomfumfu nyaka yinye. Yakhulula abanye njalo kulababulawa ngele-Israyeli elihlasela eGaza kulabanye njalo abalokhe besezandleni zeHamas. Abezindaba beReuters babika ukuba ozanqoba kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa kwele-Mozambique ubhekwane lohlupho lwezikwelete olokuhlaselwa ngabahlamuki, izulu lesikhukhula elinaminyaka yonke kanye lezikwelete zamabhanga. Abancintisa kukhetho lolu bagoqela umnumzana Daniel Chapo Omelet oefrelimo oncintisana labamele amabandla amathathu. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wes Patelanele Melika umongameli Joe Biden usemise uhambo lwakhe lokwethekelela eAngola laseGermany ukuze aphathise abantu abangawelwa ngumonakalo okhangelelwe ukudalwa lizulu lesikhukhula ile Hurricane Milton elizachitheka esigabeni seFlorida. Isigodlo seWhite House sazise lamhla ukuthi uBiden uphakathi njalo kokuncedisa abantu abathinteke kuzulu elifanayo ile Hurricane Helene, lona elibulalise abedlula amakhulu amabili 227 eFlorida lakwezinye izabelo. Akwaziwa ukuthi umongameli Biden usezahamba nini emazweni omabili. Kusenjalo udaba lwabantu bokuza luqhubeka lusenzikini yemikhankaso yabancintisa kukhetho lukamongameli weMelika, umnumzana Donald Trump lonkosikazi Kamala Harris. Izolo umnumzana Trump usole abantu bokuza esithi labo abadala amacala afana lokubulala ngabantu abalegazi elibi. Ngakolunye uhlangothi, unkosikazi Harris utshele umsakazo we-CBS ukuthi engakhethwa uzathatha amanyathelo okuqinisa imingcele yelizwe ukuvimba ukungena amahlayana kwabantu abangalamaphepha eMelika. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu.
Ukuvelayo egcekeni ukuthi uTrump velele into nje ahlelime ngayo. Kazange wakwacatsha uTrump ukuthi enze lokhanda okwenziwa ngamanye ama-politician okuzama ukucatsha ukufihla imibono yakhe yobandlululo. Ziningi izinto azenzayo ukukhuluma nje kuqamba amanga kwesinye isikhathi. Kodwa mase kubuya le eyobandlululo akazake aphambanise, aze akakhulume into engekho enhliziyweni yakhe, aze akakhulume into egudlisa. UTrump vele yena umuntu olobandlululo, kazange wayifihla, ngakho ke akumangalisi ukuthi utsho njalo. Angiboni lokuthi ukhona ongamangala mase simkhangela sisukele emvale. Uzikhulumile izinto eziningi kunye lenhlamba, hayi kuyinto nje encane kuye lokho. Ngakho ke singathi kuveza iconsistency kuye kupolitics.
Udaba lwabantu bokuza lolu lusegudwini luyahlupha ngoba kulabantu abaningi abangena mahlayana eMelika bengela maphepha. Ubonalo siba lomthelela onganani lolu daba kukhetho?
Kukhanya into ezaba khona, sibile zaba ngezinye ezingathi ngama-influencers kukhetho lwaseMelika. Ngoba ungakhangelisisa uTrump yinto ame ngayo, ayisukuthi kumbeni ume ngalo ngokusenhliziyweni kuphela, ume ngalo ngezani ngokuthi uyazi ukuthi uphehla kakhulu, uyakhwezela umlilo wobandlululo njalo uvusa imhlonga yabantu abathile. Singathi uTrump ngumuntu owazi kahle ukuthi phakathi kweMelika kulabantu abavele betshisekile ngalinto, ngakho uyakhwezela, uyazi ukuthi into ayithembileyo aza kuma ngayo. Singathi ukhangela lo nkosazana uKamala nangokwakhe njengomholi, ngathi umbuso uyamelela, uyakwazi kahle ukuthi indaba le-immigration indaba eshisayo, angeke amelaphana athi yena hhayi akulahlupho kweMelika. So uzama ukuthi abe phakathi laphakathi, ngoba esazi ukuthi ma angakhuluma kahle aphumele egcekeni ukuthi la utshisekile ngalo daba, uyabe selahlekelwe ngabanye abantu abangapha kuma-democrats abaningi bangikhona abangabokuza layo ungamkhangela ngokuba ngokwakhe ukuthi ungumuntu engathi ulala igazi labantu bokuza. So uTrump yena ukhwezela ngabomo esazi ukuthi ma ekhwezele siyali unkosazana Kamala ma angasabuya yena esesithi khona hhayi lokhu azikuqakathekanga, uyahlala ahlekelwe ngamavoti amaningi. So singakukhangela-ke sithi i-contest iphakathi kwala abantu bakuncintisana kwabo. Kungapha singathi lokhu ane-extremism ku-Trump, bese kubuya kuKamala yena uzama ukuba phakathi laphakathi ukwenzela ukuthi angalahlekelwa ngamavoti. Ngakho kuyinto nje eqakatheke kakhulu, yiyo into ngokubona kwami ezodala umehluko mhla okhetho lusenziwa.
Lo mnumzana Mthulisi Mathuthu ocubungula izombusazwe obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekweleBhilithane. Kwezabatsha, abanye abasakhulayo bathi baphila ngokukhanda amatafula, imigubazi lezinye inhlelo ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Kube labanye njalo asebephelelwe lithemba, asebenatha utshwala, kakhulu abathanda izidakamizwa labacela ukudla emphakathini. Ungqwele Dube weStudio 7 uxoxela abanye abasakhulayo kobulawayo wasethulela lolu daba.
UCurtis Moore Mjonge oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26 uthi wabona ukuthi akusizi ukuhlala endlini ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe. Ngakho ke wafundiswa ngabanye abantu umsebenzi wokubaza ngo-2022 wahle waqina kukho. Ubaza amatafula lokunye eSenjube Project Center.
Ngabuya ngifunda ngifundiswa lomunye umfundisi wayengifundisa lapha. Ngagcina lami sengitholile indawo yokuthi ngisebenze lami ngedwa khona. So I was really ngakwenza ukumphusha ukuthi ngibuye ngisebenze njenge-entrepreneurship lapha ukuthi sasibona impilo ukuthi it's very hard ukuthi siphonge ukuhlala singayenzi something. So sadecide ukuthi manini sibambe lathi sibone ukuthi impilo iyapha isikhona.
Balihlekana abatsha ababaza izitulo amatafula lokunye endaweni le. Uthi nashe zindi uthi waqalisa ukubaza ngonhlangula lonyaka esephelelwe ngumsebenzi. Umthokozisi Inkomo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26 uthi seleminyaka emibili ekhanda insimbi. Ukhanda amagedi, insimbi zamafastela, ezeminyango lokunye ukuthengwa nguZulu. Uthi njengabanye bakhe kwesinye isikhathi uyathola amakhulu amabili amadola eMelika $200 ngenyanga ekukhandeni okuchiyeneyo.
Ngalayosinga ukuhambe kahle 100 200 150 uyothi isebenzi njani lapha kukhona.
Ogezisa izimota eluveve emavenkilini akoshigumira uGarfield Maseko uthi wenelisa ukugezisa izimota ezilichumi 10 usiyafika ichumi lanhlano 15 ngelanga njalo ubhadalisa amadola emelika amane $4 kumbe $10 usiya ngehlobo yemota. Kodwa bakhona abatsha abakhala okumangalisayo abatshona bebhodabhoda bedinga utshwala lezidakamiswa kobulawayo lezinye indawo eZimbabwe. Kulabanye njalo abadinga imisebenzi nsuku zonke. UMartin Nyoni ohlala emakhandeni uthi sekule minyaka emibili waphutsha izifundo yesikolo semfundo yaphezulu. Uthi kayitholakali imisebenzi eZimbabwe.
Inkinga ngiyazama ukubambabamba ukungenangena parise pana sitholakali. Masivi kudala sishayelela pare ntokwazi babekhuluma ngokuthi econnection wathatha wazaphomukungena funa ubanganiwaza nalezi nqada kudala siphosela amasivi.
Uthwele nzima loThabo Jele ohlala elobhengula West.
So lathi siyabe sicela noma i-government ukuthi ma ingavula amathuba emsebenzi ngoba lokhu tsotsi sobuyande emalokishini ngoba abantu abasebenzi bayalamba. Ungakhangela abanye abantu kulezi nsuku uma kufiwe noma engahambanga emngcwabeni yafika elayini lokudla ngenxa yokuthi kuyabe sisele ukuthi iyadlani impilo eZimbabwe nzima.
Ubongani Gumede laye ohlala elobhengula West uthi lo bayewazi umsebenzi wamagetsi lapho ayesebenza khona wamiswa ngakho sevukela izitolo okunathwa khona injengu lokunye.
Ama-contract.
Okay.
Avula valwe ngisebenze ezisi ngielectrician ngahlahla ngu plaster emayini parang span but akuna mntu osincedane anything bakhona u MP bakhona o councilor they didn't do anything sabavotela bawine yes just come here ekuseni before half past 7 o'clock uvula ngo-7 kugisho bani ethola ama-GDP emeleleni ukuthi ishop ivule.
Kulamafikithali amaningi eZimbabwe avalwa kubangelwa isimo esibi somnotho. Uhulumende uthi abatsha kumele bevuke bezenzele ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, nginguNgqwele Dube.
The Voice of America.
Kwezemnotho kulabo somabhizimusi abadabuka eZimbabwe abathekelela kwele Melika ngaphansi kohlelo lwe-CEO Africa Roundtable. U-Ivan Sininga we-Studio 7 uxoxe lomunye wabo umnumzana Neva Ncube, umqondisi wenkampani ye-Tande Mutande.
Silapha e-DC ukuthi sizodinga amathuba achiyeneyo. Sizodinga ubudlelwano lama-businesses awe-America. Njalo futhi sikhangele ukuthi njengabakhokheli bama-business eZimbabwe, singazuza njani ithuba lokuthi sivulelwe amabhenki lezimali esingazizuza lapha e-America ukwenzela ukuthi sizisebenzise emabhizinisini ethu kweleZimbabwe. Siyazi ukuthi i-America ngomnotho towayo ile mali eneng and imali eneng le abalayo siyakwazi ukuthi iyahamba kwezinye izindawo kwele Africa but kukalutshwane ukuthi imali yangkhona ifike kwele Zimbabwe. Njengelunga le-CEO Africa Roundtable sikubone kufanele ukuthi sibuye lapha kwele America sizokhulumisana labo sizwe ukuthi kuyini ukwenza ukuthi bengabuyi bazofaka izimali zabo lamabhizimisi kwele Zimbabwe. Sibachasisele ngokugcweleyo ukuthi iZimbabwe isivulekile iyavumela ukuthi ama companies awe America abuye kwelakithi bazofaka izimali zabo basebenze lathi njengabo somabhizimisi beZimbabwe sithuthukise ilizwe leZimbabwe. Kunengi osokwenzakele okutshengisela ukuthi ilizwe lethu labo somabhizimisi balesifiso sokuthi basebenzelane labantu abangaphandle kweZimbabwe ukwenzela ukuthi sithuthukise umnotho wakhona. Ye kungabe kukhona okunye okungahambi kuhle but akusho ukuthi ilizwe alivumi ukuthi abantu babuye bazofaka izimali zabo.
Lo umnumzana Neva Ncube umqondisi wenkampani yeTande Mutande obexoxa lo Ivan Sininga weStudio 7 ekhona pha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisethulela yona ngeWhatsApp.
Selibonani beStudio 7 ngabingelela injabulo inodube. Loba balothe kulumizwe lokwe-Studio 7 kakezama ukuhlonipha abanye abantu nesiyahlupheka kwamanye amazwe nayo yakukhuluma into zakhe.
U-Studio 7 ku-Studio 7 basaza bahle nabalaleli. Ayinxa ukubuza le imali wathi izigi kuthiwa iyasebenza iwayi bahlale bekhuluma ngayo kuthiwa yawa. Nomnyangakho laba nabakhabhinethi yabo kele bomthuli Ncube igeng eningi le usekumankuja khona ngale abayazi into abayenzayo abantu badlala ngabantu nje. Sinenini lapha bekulale imali ebathi ibhondi lakube kungaqedakali abantu bathola amasaka basethengisa isinkwa wawubona kuphi khona lokhu. Zame ukusikhwanele la abantu labo mnangakho zame ukuba le ngqondo ezikhwanile kahle.
Ngibingelele Studio 7 nabasakazi bakho bonke. Ndine nisilethele izindaba suku zonke ukusakwamalanga. Bengicela ningidlulisele umlayezo wami lowo kuChuma, kuJoseph Chuma. Ningibuzele yena ukuthi njengoba umnangakho esegcoba ukuthobane lo umuno mutapa. I-constitution yeZimbabwe isikuvuma yini ukuthi kube nenkosi elizweni? Ngoba thina sathi mase gcoba ethi inkosi, uJoseph Shuma wathi i-constitution yelizwe vele ayikuvumi lokho ukuthi kube nenkosi. Isiya kuvuma yini manje i-constitution yeZimbabwe ukuthi kube nenkosi? Ngicela nje ningibuzele yena uJoseph Shuma lokho ukuthi uza njani esinye isizwe sisiba nenkosi kodwa bona emandebeleni bengavunyeli ukuthi bebe nenkosi.
Yes, sanibonani. Ngibingelela kumthwakazi wonke, ngibingelela nesitudio sethu esisilethela inhlelo ezimnandi. Ngiyabingelela kini lonke lokubingelela kuBJ Dube. Ngibingelela ngaphansi kwemthwakazi Protest for Change. Ngitiphilaneni lonke, inkosi mayilibusise.
Sibonge abalaleli bethu beStudio 7. Luyalandela uhlelo le-Live Talk, uhlelo lwabatsha lwe-The Connection lapho esixoxa ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold, izigi ngesikhathi kuqhutshwa imihlangano yokuthapha imbono yabantu ngokumele kume kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yesizwe ama budget consultative meetings. So livalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.